Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi chinshanu gunyana 28-2018. Utunga miri we MDC inotunga miri wa Nava Nelson Chamisa we National Standing Committee unobudane urongwa weku umbwa kwe bato rimeche etere MDC rakasimba kuitira kuti rigadzirire kutora masimba ekutonga nyika kana nguva yacho yasvika. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvange zvichiitika kumusangano we United Nations General Assembly muNew York uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura nemusi wechitatu kekutanga kumusangano uyu semutungamiri wenyika. Vashandi veForestry Commission voyaura nenamo kwemakore anodarika matatu vasina mari yavari kutambiriswa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda ndizvo zvine mvumo yekushanda nekugara muBotswana kudarika zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika. Chikwata cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho wemakore maviri Lloyd Mutasa asi chakatarisana negomo risina materu. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.